Tinorombo nezvaitika izvozvo nekuti kana njodzi yakadai ichitikara mumigwagwa dzinenge dzichikonzera kuti inamidzwa migwagwa ndinenge ndichishaya kuti zvakonzerwa nei kuti zviite zvinhu zvakafanana neizvi. Asi chiripo ndechekutiwo tinokurudzira zvikuru samadhiraivha edu kuti dai vagona kuziva kuti vanenge vakatakura upenyu hwavanhu vakwanisewo kudhiraivha mumugwagwa zvakanaka, nokuti pane zvandanzwa inenge yakangoita sehumen error yemotikari mbiri dzichisangana. Saka izvozvo zvinenge zvichiratidza kuti madhiraivha edu naiwo havasi kugona kukoshesa upenyu hwavanhu pakufamba kwavanoita. Uye tinenge tichikurudzira zvakanyanya kuti mazimotikari mahombe aya makuru aya asafamba usiku. Tataura tataura nechikare kuti havakwanisi kuti vafambe kuchakachena, asi vanhu vokoda havateereri.
Asi vamwewo vari kugunun'una honorable Gumbo kuti hurumende iri kutadza kugadzira migwagwa, nekudaro ndo saka njodzi dzanyanyisa zvikuru seiwo mugwagwa iwoyo waitikira njodzi uyu.
Handifungi kuti zvinganzi icho ndo yava nyaya yekuti hurumende yatadza kugadzira migwagwa, nokuti iyoyo nzvimbo yamuri kutaura paita accident inzvimbo inenge ichitova nomugwagwa wagara uri mukuru unoenda uri pakati pebhajiji neHarare. Hauna chimwe chakanyanyisa kushata. Mapotoro anga arimo ese takagadzira, ndakatofamba nawo inini nemusoresondo ndakadhiraivha nzvimbo yachona iyoyo yaita accident. Zvinofambika zvakanaka, hongu ichokwadi migwagwa yedu haina kufamba zvakanaka, yakakanganiswa nemvura yakawandisa iyi. Hurumende inoita zvairi kugona kuti igadzirise mugwagwa uyo. Uyoyo wacho waita accident, kunzvimbo yacho yaita accident iyoyo ndoratanga takatonyorera kuti pakupera kwemwedzi unoyu ndoparitiri kunoita ground breaking yokuti tikwanise kugadzirisa mugwagwa uchiitwa dualization.